Good evening, Zimbabwe. You're listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, December 3rd, 2018. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Jonga Kandemiri.
We'd like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight on Live Talk, we are talking about World AIDS Day and the AIDS scourge.
On Saturday, December 1st, 2018, Zimbabwe joined the rest of the world in commemorating World AIDS Day with the National AIDS Council in conjunction with the Minister of Health and other stakeholders converging in Mazwe District, Mashonaland Central Province.
This year, the theme was Know Your Status. The National AIDS Council says the theme comes against a background of HIV infections that continue rising and also encourages people to know not only their HIV status, but also tuberculosis, sexually transmitted infections, or STIs, and other non-communicable diseases, chief among them, cancer.
Health Minister Obadiah Moyo and First Lady Auxilia Mnangagwa were guests of honor at the function.
To join the discussion, phone us directly at this number, 001-202-619-2077, and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
You can also find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and www.voindebele.com. We are also on WhatsApp on number 001-202-465-0318. Yes, onjalo mfowethu.
Angiyaphila ngibusuthini.
Ayimpilile jonga kunjani?
Ndiwongo uri kuwenera 1 month usingaoneka.
Yeah, kade nichaya ke i-morning show mfowethu. Yeah, kade sithova sibili. Yeah, ngilo mnumzana uhande.
I know. Yeah, so... Turukunzuka neva tereri, neva inga wachukuona ikuta ama amuchurova.
Yo, mpila.
Yes.
Akwa chabulisa kakulu. Abantu ngamefuna 6:30 a.m. Isho liana ya tinda. Ekono kudlala.
Ichurova.
Yeah, kakulu.
Manzi mvura 6 to 6, mvura mvumbi.
Yeah.
Ndo basa rani ku Studio 7, nero kupakura, shateti shida kuti vateereri vange vachinzwa. Tichidzidzo kubva kwavari vateereri. Saka nhasi Gibbs, tiri kukurukura nenyaya rezuva reWorld AIDS Day, rakacherechedzwa muZimbabwe zuva iri nemusi wemugovera, musi wa 1 zvita 2018. Zimbabwe, tingati bazi rezveutano, rakabatana neNational AIDS Council nemamwe masangano vakaita mhemberero kuGlendale kuMazoe District mudunhu reMashonaland Central kwatinozva kuti kwakaungana zviuru nezviuru zvevanhu zvakauya kunocherechedza zuva iro reWorld AIDS Day. Pakava painewo zvinotandadza mimhanzi kubva kuzvikwata zvakasiyana siyana zvemagitare kusanganisirawo zvikwata zvinobva muMashonaland Central. Tichitaura neveNational AIDS Council vanoti vakasarudza dunhu reMazoe District nekuti inzvimbo yavakaona sekunge iri kuti uwandu hweutachiwana kutapurirana huri kuti kwirei mudunhu iroro, vachiti inyaya yekuti inzvimbo iri kucherwa goridhe uyewo inzvimbo ine kurima zvichinzi nzvimbo dzakadaro idzodzo nekuti kune uchiwanikwa dzimari kunoitawo nyaya dzekuti dzepabonde dzinoti wandei zvichizoitawo kuti nyaya dzeHIV idzo dzinge dzichikwira. Tanzwawo zvakare kuti vakanga vari paurongwa ihwohwo sevanyarikani vaive mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxilia Mnangagwa pamwe chete negurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo. Ipapo Zimbabwe yakaparurawo ratingati dingindira kana kuti theme yekuti Know Your Status, ziwa paumire, asi kwete panyaya yeHIV chete. Panyaya zvimwe zvirwere zvakaitawo segomarara inonzi cancer, kuti TB, nyaya dzeshuga nezvimwe zvirwere zvisingatapuriranwe zvakana zvisingaoneke kuti munhu anacho zvekuti unenge uchingo netseka anacho, asi ukatestwa woziva kuti wakamira papi. Kana wakanga uine cancer, vamwe vazhinji vanozongoiona yatobuda, vamwe vazhinji vanozongoionawo munhu atoshaya kunzi akanga aine cancer. Saka musiyo yekwaipiwa mikana yekuti vanhu vange vachienda vachiongororwa vachionekwa zvirwere zvakaitawo saizvo zvinonzi muchirungu non-communicable diseases. Asi nyaya hombe yakanga iri yekuti vanhu hanzi vaizvipira vachienda vachinoongororwa kuti vane zvirwere zvakaita sei, kusanganisirawo zvinotapurirana zvepabonde angadzima STIs. Hanzi vaiendawo vachinoongororwa takanzwawo zvakare vari kuraramawo neutachiwana weHIV vachipupura kuti aiwa ukawana nguva yekuti unge uchiziva paumire nekukasika unoraramawo makore akawanda nekuti unenge wakwanisa kunge uchiwana mishonga. Ndo zvimwe zvatoda kuti kurukure imi kwamamuriwo nekwamuri nhasi tiudzewo kuti zuva iri makatisherechedza sei. Zimbabwe yasvika papi nekurwisana nedambudziko iroro reHIV AIDS uyewo nezvimwe zvirwere zvatataura izvozvi. Tizivisei, pindai muchirongwa, tichakupai zvakare nhamba dzekuti munge muchifona. Tamboti munofona pa 001-202-619-2077. Tichiramba tichiyeuchidzana Gibbs.
Kunjalo ke kutonga seliphakulele sibilo esixoka ngakho ke namhlanje sixoka ngosuku lweWorld AIDS Day. Lapha ke kukhulunywa ke ngokuthi kambe sokwenziwani ukuthi kunqabelwe igciwane lengculaza njalo lokuthi abantu abala ingculaza baphila njani. Kumbe baphila njani labo abalegciwane kuphela i-HIV. So ke sibonileke eZimbabwe kade ngani kukhona kade bekwenza kwenza ukuthi abantu baxoxwe ngodaba lolo. So siyabona sibili ukuthi abantu abaningi kakhulu emhlabeni wonke jikelele silakho lapha okwethulwe United Nations AIDS ibhala ukuthi 9.4 million abantu bakhanya ngazani abakwazi ukuthi bame njani ngodaba lwe-AIDS kumbe i-HIV. So ke singakhumbula kahle isihloko salonyaka somkhankaso sithi know your status. So ke abantu abaningi khanyazana bakwazi ukuthi bame njani. So ke ngizokuthiwa sesile abantu abecingweni sime njani baba.
Thina Mr. Dumisani Nkomo vanove mutungamiri wesangano reZimbabwe Adventist AIDS Ministry vari muZimbabwe. Welcome to our show, Mr. Nkomo. Yes, I think you can tell our listeners and viewers how important the World AIDS Day is to Zimbabwe and the world in general.
Maybe I'm not featuring in Nacho. I think right now I'm going to mention that.
Yeah, Kuluma.
I'm not featuring in Nacho. Mostly ilangaleli abantu sebelithatha to make money. But ilona ngwalo lijonga ukuthi sibe sikhumbuzana, let we forget lapho sivela khona lokukhuthazana njengoba sisitsho. Ngibona ngani challenge ekhona ikithi kubobaba when it comes to testing. We are saying utobaba, let's go for test so that we protect our family, our partners. Abantu abaningi abahamba besiya ku-testa ngomama. Now, well, you would see because now we are trying to bring a lot of things, ukuthi know your status, diabetes, whatever, nokunye asebe kufaka. But the thing is on the corner, I think I will need to against HIV and AIDS. Like what I'm saying, maybe no one is going to talk as we go. I think I will need. A lot of people say they relax, and you will discover that there are a lot of false reports for our reporter to get funding as if they are winning the war against HIV, especially in Zimbabwe. But we have a lot of young people who are getting infected each and every 2 minutes. Yeah, that's what any research somehow, the message I have in jail. People are now enjoying it because when you talk of AIDS, people are now making a lot of money. I don't think even the official ukuthi umuthi lo uthola kahle. But what we are saying is that World AIDS Day must come to remind us so that maybe singers are cautious to leave us. We need really to put a lot of effort on educating, especially men. I'm a man. I know ukuthi senza njani. We need to be tested, and I'm encouraging a lot of men to go for tests. HIV, not with diabetes, with HIV, because that's where esile problem ekhona enkulu kakhulu.
Siyabonga kakhulu. Mr. Nkomo vari kuti varikurudzira vanhu kuti vaende vanoongororwa pavamire zvikuru kuvanhurume hanzi zvikuru varume. Tisi tinotya kuenda kunoona kuti ndakamira papi. Saka tinokurudzirwa kuti tinge tichitora matanho ekuenda kunoongororwa. Vatiwo zvakare nyaya iyoyi kana ndanyatsonzwisisa pavakuluma nesindebele vanenge vabata nyaya yekuti vamwe vanhu vanenge vakungopinda kuti vagadzire mari kubva muzvirongwa zvine chekuita neHIV AIDS zvisinganangai nekubatsira vanhu. Ndofunga kuti havana vatrust govere parunarege.
Yes, I'm told we've got Mr. Trust Govere of the National AIDS Council is the advocacy coordinator, Harare. Mr. Govere, good evening and welcome to the program.
Good evening, how are you?
Very fine. Tell us a bit about the World AIDS Day commemorations in Zimbabwe. What happened over the weekend?
Okay. Ndichataura nerudzi rwerurimi rwamai rweshona.
Okay, go ahead.
Tikose tinzwisisane kana nechirungu. World AIDS Day tinoita gore negore. Asi tichiita gore negore izuva remusi wa 1 December ratinoti rine zvinangwa zvina. Ratinoriitira chekutanga ndechekuyeuchidzana nekurangarira hama dzedu dzakashaya nekuda kwedenda reHIV. Chechipiri ndechekureza awareness on HIV and AIDS. Chechitatu ndechatinoti call to action. Tatarisa kuti HIV and AIDS ndezvipi zvatakuda kuti vanhu vange vachiita, ndezvipi zvatakuda kuti vatungamiri vedu vange vachiita, ndiye tinoti call to action. Chechina chekupedzisira izuva ratinoshandisa kutarisa, yatinoti taking stock of where we are. Munhu ronde HIV tinoda kuziva patari kwatiri kuenda. Saka ndo zuva rakasarudzwa kana kuti rinopembererwa pasi rose kuti ritarise zvimwe zvina zvandataura izvozvi. Saka isusu seZimbabwe tinotenderera maprovhinsi ese tichipemberera zuva iri. Asi gore rine iri takatenderera tikaona kuti Mashonaland and Central ndo yaprovhinsi yaakuti tikomemorate World AIDS Day. Asi Mashonaland and Central tinozotsvaga dhisitiriti rine denda yatinoti ndiro rine zvinhu zvingange zvichikonzera kuti HIV irange ichiparadzira. Saka mumazoe takaona kuti ihotspot. Atinoti mahotspot ndo maareas atiri kuti ndo ari kuparadzirwa HIV. MuZimbabwe tine mahotspots anokwanisa kuita 20. Mamwe mahotspots 18 acho anowanikwa kunana Mark South uko kwatakaganhurana neSouth Africa. Tozoti mazoe imwe yechi19 imwe yacho iri kuMashonaland East. Saka mazoe ndiyo yatakasarudza kuGrendale. Tinge tichirangaridzana nevanhu veimomo tichivayeuchidza zvedenda iri. Mazoe inzvimbo inoitwa zvemaini. Atinoti maartisanal mining kana kuti muchishona kana kuti vamwe zita vanoriti makorokozi. Ndo zvekare munoitwa zvekurima zvakanyanya. Saka vanhu ndinoda kuwirirana nemumwe kambotaura kuti pakati batwo yemari kana kuti kahomo zvinhu zvinonyanya kuparadzira HIV zvinonyanya kuparadzirwa pabonde, nenzira yepabonde. Saka tinoona vanhu vaakuita zvakawanda zvinoenderana nepabonde. Saka gore rino timu yedu yainge ichiti know your status. Ndichireva kuti handichade kuti vanhu vazive status yavo paHIV. Pane zvimwe zvekare zvatakuda kuti vazive zvinosanganisira TB, zvinosanganisira zvirwere zvepabonde atinoti maSTI, zvinosanganisira kunyanya cancer yevakadzi nevarume nediabetes atinoti manoncommunicable diseases. Asi takatarisirana zvekare mati imimi chandingati seZimbabwe chatakanyanya kupemberera ndechekuti taapapi seZimbabwe. Kana tichitarisa muZimbabwe tinoti isusu tine vanhu 1.3 million people vari kurarama neutachiona hweHIV. Pavanhu 1.3 million people vari kurarama neutachiona hweHIV taakusvika pa 1.2 million vataisa pamapirizi atinoti maARV. Vasarava handi kuti hatisi kugona senyika. Vasara vanhu vari kurarama neutachiona hweHIV asi vasiri kuziya pavamiri. Saka isusu basa redu rataakuita nderekuti vanhu vari kurarama neutachiona hweHIV vasiri kuziya pavamiri vatestwe vombva vatestwa pachirongwa.
Thank you so much.
Kana tavatesta vanobva vatoitwa test and treat, havachamiriri, havachaite se.
Thank you so much. Wagoeri, rambai muri parunhare. Timbotora vateereri, tine vateereri vaviri vari parunhare. Gibbs, ndofunga tina
vasikumbuzo moyo. Baba moyo, kunjani? Baba sikumbu, siyaphila kakhulu. Kunjani kuna ngapha ekoli?
Hayi, ekoli kungunyana nje, ngathi kube tumoya.
Ye, ungathini ke ngodaba lwe-AIDS commemorations?
Hayi, daba lwe-AIDS commemoration kuyinto enhle ukuthi kwazise abantu nokuthi abantu basetsho okusemizimbeni yabo okubakhathazayo okungaba yingozi empilweni zabo bafundiswe. But manje inkinga leyo eyokuthi kunezindawo laphi njengoba lobo bazetsho esinikeza ama-statistics le ndawo lakhe ezinjengakubona ufane emagushini lapho abangafiki khona bathatha kanjani ama-statistics endaweni ezinjalo. Okokuthi noma ngutitshala uyakwanisa ukuqeda 1 week engazange aze esikoleni kungela muntu owaziyo ukuthi utitshala onje ngayange emsebenzini for 1 week. Senikwazi khonapho ukuthi ama-statistics bathatha kanjani endaweni ezinjalo ezi akunamgwaqo akunalutho ama-phone number siyole ama-cellphone number abathengelwa ngabantwana shokuthi kodwa ubona ukuthi bathambise that information ema-head office abo basebenza kanjani.
Okunye-ke gqiba khona
ya lokuthi abantu abagulayo khona abantu abathatha amaphilisi manje mhlawumbe ukuthi azalashwa kodwa ma besaqala lwana amaphilisi abakhulela kwesinye isikhathi baye befuna ukudla isikhathi esiningi ukudla kwakhona kukho isiyeli manje kayikho abantu basokola kakhulu kulona lelo dabo olunjengalelo basiza kanjani.
Ah, okay, good. Hayi, sizimbuze-ke ubaba khonapha esilayo. Ye, so-ke ubufuna ukuthi simbuze usakhona kumbe uyabambile?
Hayi, ngingambuza ma linganginika i-chance ngingambuza nama kunankinga.
Ye, cela umbuze ngesikhiwa ngoba mbona zani isiNdebele engingazi engxoyasazi akuzama ukumbuza khona kuthiwa ngigobele
ugobele ngingambuza langesishona
ye
baba basigobele fane nzimbo zakata sekunanalufani kumagushini kokusinaka namota ziri kufambako kuda kuti ndizive kuti ma-statistics pamunomatora munowatora sei panzvimbo dzakadei uye chechipiri kune vanhu vari kupinda like vari kutanga mukuchirongwa kutanga kupinda kuti vapinde mumapiriti vasina zvikafu like mvura hainayi kumasaiti akaita sekunana lupani senda kunana pinga zvandiripa munyenga ndipo kuti vanhu vacho munoita sei kuti muvabetsere nechikafu because vamwe vachona vanhu vasina kana cheuviri chinovabetsera hamene kuti mimi sevanhu vehurumende ndinoita sei kuti vabetsereka.
Vachigoere mungapindura here nai baba?
Ndinotenda. Mubvunzo wekutanga
yekuti
tinoziva sei tinoita yatinoti pachirungu mathematical modeling tichishandisa vanhu vanoenda kuchipatara tichishandisa masurvey atinoita kupera kwemakore kana anoita mashanu kana kupera kwemakore atinenge takatara tobva taziva kuti nzvimbo idzi saka tati kuna ana Rupani munhu kana achinge apinda patreatment yezvinoizvi pari zvino nekuda kwezvatinowana atinoti maresources takati shiftei focus mbichana tikati ezvinezvi chikurukuru kuisa vanhu pamushonga kana taisa vanhu pamushonga unoziva kuti vanoda chikafu asi sehurumende tine vanhu vatinobata navo vanotibatsira sehurumende vanokomplimenda maeffort edu ndo vanhu zvekare vatinenge taakutsvaka kuti kana isusu taisa vanhu pamapiriti chiuya iwo mupe chikafu vanhu saka isusu tine madepartments akawanda ehurumende hatisi kuti tiri kugona zvese asi panutritional support tinozviziva kuti munhu kana achinge apinda pamapirizi aakuda nutritional support asi pari zvino hatisi kukwanisa senational health council uro sehurumende kuti munhu wese apinda pamapirizi tobva tamupa chikafu chikafu tinenge taakutsvakawo kune vamwe mapazi anotibatsira kunyanya ikoko tine madepartments ehurumende anenge achishanda ikoko saka denda iro vechikafu rikazivikanwa vanhu ivo
vanobatsirikana.
Thank you so much. Tine mumwe muteereri, tina mfundisi Moyo vari parunhare. Makadii mfundisi Moyo?
Baba makadiko?
Aiwa, tiri mupenyu. Ngoti dimu tinzwe zvamakatakura.
Zvakanaka, ichikutanga regai nditende vagoveravo. Ndine mubvunzo mumwe nekurudziro dzingaita mbiri. Mubvunzo wandinawo chikutanga regai nditende zvangu nezvezuva yekurangarirwa kwaro. Tiri kutenda zvikuru nokubatsiridzwa kuri kuitwa chirwere ichi nekuti tiri kuona mazhinji dziri kurarama zvasiyana kudhara kuya pakambopinda dambudziko chipedza vanhu vakawanda mukati menyika yekwedu. Tinoda kutenda zvikuru nana vagoveri nevamwe vese misangano yesenda izvozvo. Mubvunzo wandinawo ndisandazokurudza ndoda kukurudzira zvavo ndiwo kuti kunyanyanya vari kunze kuno kwenyika ndaona vanhu vakawanda zvikuru vanenge vachiva nedambudziko rechirwere ichi kana vachipuwa mapiritsi ekuno kunze kunoku like kuno South Africa. Ndoona vazhinji vachizopesa vakaenda kumusha vane imwe situation isingatarisiki. Tobvuwa kuti zvinokonzerwa nekuti kusiyana kwenzvimbo iri bhuzi vazhinji vanoenda kumusha vakurwara serious vaive vanogona kusvika vachiita zvakanaka vachipora vari kunoku vakarwarira kuno vakapuwa mapiritsi kunonzi yaakaundi wat here zvokuti zvinonga zvatomuramba zvokuti munhu utozongomuindisa kuma kuti amene akapora asi asvika kumba achipora. Saka mubvunzo ndokubvunza kuna vagoveri zvinokonzerwa nei, kusiyana here kwekuti ari kunze kauti ari muzimbabwe kauti mapiritsi iwo pachawo ano musiyano here kuti uri kunyika iri kupi kauti iri kupi, bhozi ndaona vanhu vakawanda vatinopesa chiti vatinokurota achitopesa vaenda kumusha nokuti padai padai saizvozvo. Ndomubvunza ndakuzobvunza chazoteera zvangu paredhiyo nenguva yopesira. Imwe nhawaenda kutaura nezvayo ndirokurudza vanhu vakawanda zvikuru vekumusha vese vakateerera chere nevachazodownloada panguva inotevera kuti zvinhu zvakakosha zvikuru kuti vanhu vagone kunwa mapiritsi avo nokuti tiri kuona vanhu vakawanda vari kusvika pakutukisa zita rajehovha mwari vachinge varegeswa mapiritsi akafana neHIV wawa kana nekusarapwa zvimwe zvii zvakasiyana siyana vachinza takuitirai munamato zvino zvapera tinogona kurapa zvoi zvakafana neizvozvo. Tiri kuona hama dzakawanda zvikuru dziri kufa dzarega mapiritsi ongorwara zuva rimwe obva atofa. Sada kukurudzira vanhu vakawanda zvikuru nesiwo tiri vanhu vanonamata mwari tionyengetera vanhu tichiudza vanhu nezvemanzomu yamusweni asi kuti panhaya yakafana nekuti kana vanhu vachinge vane zvirwere zvavainazvo zvimwe izvi hazvinei namwari zvoda kuti vanhu varapwe pakurapwa kwavo nokuti zvimwe zvinodo mwari uroya ungaindi kundopuwa mapiritsi kana kurohwa nezvitoko kana dzimwe nhamo hadzingadi mapiritsi kana umwe uromba udi mapiritsi unotoda shoko ramwari. Saka zvimwe zvirwere zvakafana nezveHIV vana kenza nezvimwe zvakasiyana siyana ndotikuona vanhu vachiwanda vachinzi haa ndakandisiya mapiritsi naprofeti kauti namufundisi wangu chichi asi nokufamba kwenguva vanogona kufa nenhaya yekuti vamwe vanokwanisa kuona kuti viral load yavo yapera pasanzi ava aisina aisi pa1 kana pa2 kana pa4 vobva vati aa ndakanochekwa nemadhokuta kunonzi ropa rangu ranaka vobva varegera mapiritsi vanosvika pakubva. Saka ini zvangu samufundisi ndinondikurudzisa hama dzangu dzakatirira kunze uko kuti kana makabatwa chirwere ichocho rambai muchinwa mapiritsi enyu musagona kumira nekuti nhasi uno tirikuona vakawanda vari kutukisa zita ramwari pose pose kunzi
ndakaregeswa
namufundisi saizvozvo.
Thank you Amoyo. Regai tinzwe tichakupai mukana kuna vagoveri vakupindurai. Tine umwe muteereri ari parunhare izvozvi.
Zvakanakai.
Thank you so much. Tina vamanhanda vari parunhare makadi.
Ndiri pavangu vane vajonga handizvo kuti munani navadare venyu mese.
Ndina vaGibbs Dube ndovandinawo pano asi tine vadare vatrust goveri vekunational AIDS Council navadhumisani Nkomo veZimbabwe Adventist AIDS Ministry. Saka vamanhanda ndinotemba nemi munondozva kuti makarova neshona munova marova futi nesindebele.
Ndiri pavangu vane vajonga handizvo kuti munani ipapo navadari venyu mese.
Halo vamanhanda muripo here parunhare? Halo ndofunga taita dambudziko nenhare yavamanhanda tiri kunzwa iri kudzokorora zvavambotaura ndo zviri kudzokorora. Regai tiedze kuvafonera zvakare.
Tiende kuna Sikombuzo. I think it's still holding. Let me just
taura navo tinzwe.
Okay, baba Sikombuzo moyo lokukona qinweni. Ukona qinweni baba moyo?
Bengicela ukukontributa lapha.
Yeah, contributa kona baba Enkomo.
Yes, ngifuna ukukontributa kuzikhulumi zonke zona ezizikhulumele including this guy wenaka. I think I can also speak Shona.
Yeah, go ahead. Maybe. Kasa ngisindebele bese try
so. All right.
Mm-hmm.
Okay, maybe I'll start with the umfundisi. Ngiyabonga nge-contribution yakhe.
Mhm.
Mina ngile 29 years ngadiscover ukuthi ngi positive and ngile 15 years nginatha ama ARVs.
Mhm.
And ngiyabonga ngokukhuthaza abanye abafundi vibe. Had a lot of stories and ezinye yazazi ukuthi zilamanga phakathi. And labafundi abafika ba decay umuntu ukuthi you are now negative. If lokani silaso thina sinatha sikhuleka tinomwa tichinamata.
Mhm.
Oro tinonamata tichimwa. So we encourage kuti we rather pray for someone kuti akwanise kusvika pakunotorwa matablets than kuita mastories yekudeclare someone negative. Present, atisati tane munhu one atova negative in any way, whether through tablets or whatever, mnamato and so forth. We've had a lot of stories and we've discovered with Mamacho and Ebunyeba. So I'm actually encouraging people very positive. Never attempt to see a matable. Imwa uti urara. And I'm encouraging men, let's not be proud. Usatombo nyare bamwe vanhu vakaona vari pomunyika kuti usipongwisa vavanto ovatolele koneli zvenhu usufiti sendisekeri kunata. Not. And then bese mbuya kumoyo from Johannesburg. Akati vuzi ugovera. Ugovera ndzavuya kuye futi ngikhuluma ngesishona because I believe NAC is now a private organization. They are running their own business, making their own money. They don't care nevanhu. I will support my statement and put out. As it is now, pane havoc iripo kuma reserve. A lot of people have actually defaulted my tablets because of Ninya H Cup. I'm taking second line. You can't take second line or Usina Chikaf. So you need food. And besides the second line, first line, all my tablets in my era, they need food. And the NAC, they are actually driving expensive cars, vanochinja motor every year, and they are doing a lot of allowances. Even now, we are talking of whatever their program, they are going to sit up my journalist. I don't know whether they picked two or three people very positive going to that cause and function. And I'm tend to differ. NAC is doing nothing on addressing my problem. Because when we go mushaka, as soon as 2000, and I'm so tired because I told you, if I take my tablet and then those who are in Zara, you know, so you want to go. And you have got no excuse. And if you are saying, what about the orphan vakasiwa and nevanhu vakafa? You are not even attending to those. You have your own program, and you make sure kuti muri kuita ma program pamunonoita chi, pamunonoita mari. NAC is no longer serving. And I wonder, it's unfortunate whether this government might take another action yekunyatsoongorora what exactly is happening, ku NAC. Problem yatinayo, kuma reserve. People travel long distance, 10 kilometers, 20 kilometers. And can he explain what NAC has done? And at the same time, helping run. Do you know, in Zimbabwe, we've got a lot of people who are very educated and people who can write my report, false report, but my voice as if it's a true report. Whatever NAC is reporting is not exactly what is happening in Zimbabwe. And we have a lot of high rate. What are you doing? Because statistics are in danger from 10 years, which end up 22. And a lot of akuna ma programs. And do you know what's happening now? People are now very clever, including NAC. And the NAC, I'm standing, I can even stand where the Chugu challenge, you have a very big problem. My programs, you are just doing your own program, but you are not attending to people. You are not attending, especially in the Noto Chairman, Nilan Waruma Reserve. Abantu Abasema Kaya, Abatoligula, and even Atoligula, by default, like my tablet, Bahamba, Imango, Emite, traveling long distance to seek treatment.
Yeah. What do you Agupendule, Ubabo Kobera?
Vagovere ndofunga manzwa zvataurwa navankomo pamusoro pe zvavari kuona zvavanofunga zvoda kugadziriswa pa National AIDS Council. Mungapindura?
Chatanga kupindura nezvataurwa navankomo. Pandinenge ndisina kupindura ndinovimba muchandiyeuchidza.
Okay.
Nekuti ndandisinganyire pasi ndanchisa mupfungwa. Chekutanga ndechekuti National AIDS Council ndichati vateerere vazive. National AIDS Council parastatal kana kuti department riri pasi pe Ministry of Health. National AIDS Council ma operations ayo anodependa neyatinoti AIDS leave. AIDS leave yatinowana inobatirwa kuvanhu vari formally employed. Saka pa AIDS leave yatinowana ndekuti 50% yacho utori mutemo wecabinet wenyika. 50% wacho tinotenga mapiritsi, atinoti maARV, zvine chekuita nemaARV. Pa 50% yasara ndeyataa kuita anonzi maprevention activities, yekudzivirirawo nekukurudzira vasati vabatwa neutachiona kuti vange vachishanda, vachishandirwa, vachiwana maservices kuti vasabate utachiona. Saka seNational AIDS Council ndiyo mari yatinoshandisa iyoyo. Zvatinoita zvese zvinoongororwa zviri pachena, zvekuti vanhu vari semuteereri atanga apedzisira kutaura, tinoimba kuti vanogona kuongorora zvese. Tinooditwa every year ende maaudits edu anoburitswa pachena mumanewspaper mumachii. Dzimotikari inoshandiswa neNational AIDS Council tinodziwana dzakapedzisira dzachona, tinodziwana atinoti mapartners anotipa kuti tinge tichibatsirikana. Iyezvinezvi taane makore anodarika mashanu tisina kushandisa mari yenyika yatinoti AIDS levy kutenga dzimotikari. Hatina izvezvi, titori nedambudziko rekuti mota dzatinadzo iyezvinezvi kuti tidzitenge tinoda foreign currency. Saka iyezvinezvi hatina, taane makore anodarika mashanu. Asi chinoitika padzimota dzinogona kunge dzichioneka kana tichifamba semafambiro eHIV, anogona kunge paine sticker rehurumende, poita sticker reNational AIDS Council, poita rekumapartners atinoshanda nawo. Handi mari yeAIDS levy inenge ichishandiswa, imari yemapartners anenge achiita kuti basa rienderere mberi. Toenda atinoti malong distance, zvipatara zvose zvemuZimbabwe, atinoti mapublic health institutions, zvipatara zvehurumende zvemakanzuro, zvaakukwanisa kuisa munhu pamapiritsi pasina chiremba, uye munhu achitorera mapiritsi ake pachipatara ichocho. Saka zvipatara zvose vanhu vaakukwanisa kusvika, atinoti mapublic health institutions, makliniki ehurumende neekanzuro. Kune vasingagoni kusvika, pane atinoti macags ekuti mucommunity vanobatana vari pamwe chete, vangave 10 vangave 15, votuma munhu mumwe chete kuti anga achienda kuchipatara kunotorera vamwe vese mapiri 3 months, zvichienderana nachiremba wavo kuti avapa vechii. Saka munhu iye ari 1 anoenda unotorera vamwe 10-5 kana 15. Ndoo zvatiri kuita kuti vanhu malong distance anga achiita madiki, kana kuti kune nzira, kana kuti kwaakunaya kwaakuita sei. Then toenda pamaorphans anonzi akasiyiwa nedenda reHIV. Isusu seNational AIDS Council tati pane imwe mari inenge yasara, tinoiisa kuhomwe yehurumende inonzi BIM. Gore negore tinoisa mari inokwana 1 million ichienda nekumhiri kuti ibatsire vana veBIM. Vana veBIM ava kana vaakubatsirwa, havazoudzwe kunzi iwewe mingi nanga mari iri kukubatsira yabva kuNational AIDS Council, but homu yeBIM ine vanhu vakawanda vanoisa mari dzavo mukati imomo, kusanganisira National AIDS Council. Ndopatiri kuti BIM kubatsira maofani. Isusu taitombozviita zvekuti taenda kunosarudza vana vedu, but bataona kuti takawandisa tinojubricata maefforts. Regai tiise muhomu imwe chete yehurumende inonzi BIM, department wehurumende rinoita nezveBIM roita izvozvo. Chechimwe chataurwa ndedzemachechi, machechi tinoiti sleeping giant. Nearly 80% yevanhu vemuZimbabwe tinoziva kuti musi wesvondo kana Saturday kana china kana chishanu vanoenda kumadzichechi. Saka tiri kutora vemadzichechi tichivatsanangurira zvinoda kuitwa muHIV, kunyanya zvavataura izvo zvekuti vanhu vanozenge vachinzi vapora. Chinoitika ndechekuti munhu kana achinwa maARV yake akaanwa zvakatarwa, ane zenge aakutarisirwa kuti mwedzi wechipiri wechitatu achinge anwa, viral load yake, uwandu hweutachiona huri mumiri hauchaoneki, kwete kuti asisina HIV. Ndopanonzi munhu aakubuda achiti inini tarapwa. Saka ipapo tinenge tichikurudzira vemadzichechi, vakuru vemachechi tiri kuvatora vese tichigara navo pasi kutaura kuno, tine rubatsiro rwatiri kupuhwa kuti tinge tichishanda nevemachechi. Asi tinoziva kuti vemachechi vawandisa zuva nezuva, kana kuti svondo nesvondo panobudawo chechi dzabuda, taura zvandiri kutaura. Asi tine maorganization atinoti maumbrella bodies vatiri kunyanyoshanda navo ivavo, but tine danho ratinoziva kuti kune machechi anomuka nekumuka, asi gode dambudziko ratina rema chechi yani touya kuvanhu vavataura kuti musi uyu vanhu veHIV vakadezwa kana kuti chii tine program yatinoti meaningful involvement of people living with HIV vanopuwa mukana musi uyu wekutaura zvavanoda kuhurumende wekutaura matambudziko avari kusangana nawo saka vakuru vavo vakapuwa mukana wekutaura ende chimwe chinhu chavakataura ndo chiri kutaurwa chefood but tiri kuti isusu homwe yedu senational aids council ndingatokupei nemafinga kuti pagore ezvinezvi tinenge tichitarisira kuti tichatora kana kuti 35 million 39 million ndo yatinowana asi tinoramba tichiti homwe izuva iri tinenge tichishevedzera kuhurumende zvekare ende zviri kuita vanhu vari kufona tinozvitenda senaki kuti vanzwiwewo nezvatine voice redu rinzwiwewo kuti tiri kuti chipanyaya yemari yemaresources mari yatinayo haikwani asi chitibatsirewo kuti kana tichinge taisa vanhu pamushonga vange vachiwana chikafu ende voice redu tinoritenda kuti rirange richibuda senational aids council tizivikanwewo kunzi izvi ndezvechokwadi zvatiri kutaura saka ndinoti muchidimbu ndinenge ndapindira mumhuro kana pane imwe yandasiya ndinogona kundiyeuchidza ipapo.
Thank you so much. Aiwa tichapawo futi mukana wekuti muzotsanangura nerurimi rwechirungu kuitira vamwe vagozonzwa then tichapawo futi mukana kuna vankomo kuti vange vachipindura pane zvamataura kana kuti vange vachitsinhira. Iye zvitombotora muteereri tina vamanhanda tavabatisa kwekanguva. Vamanhanda makadii? Halo, vamanhanda. Halo. Ndofunga nhare yavamanhanda inenge iri kunetsa nhasi. Vamanhanda?
Yeah,
Gibbs, I think his line is a bit of a problem.
Mm-hmm.
Okay, what Mr. Govere just said is in a part that the National AIDS Council is a department that falls under the Minister of Health, so it's not like an NGO. And then he says it's funded by the AIDS levy, and they use 50% to buy ARVs, that is from the AIDS levy. And the other 50% is for the awareness campaigns, and they are audited. So it's an open book, the way they use their funds. Then he says on the issue of vehicles, partners do donate vehicles.
Mm-hmm.
And on the issue of long distance, he says most public health institutions around the country are now able to prescribe ARVs to patients. So that also helps patients from walking long distances. And he also says patients form clubs so they can send one or two people to go and collect on behalf of the other members.
Mm-hmm.
And on the issue of churches, he says NCA, the National AIDS Council, not NCA, the National AIDS Council, they say they are working with many churches on the issue of awareness, and they encourage people who are taking ARVs to stick to their prescribed programs. And also their organization is helping with their funds. They fund BIM every year. They donate about $1 million to the basic education assistance module, that's BIM.
Mm-hmm.
And I think that's part of what he said. He will expand when we give him another chance to do so. Tine muteereri parunare ndofunga. Hello?
Hello?
Hey, ndiye now? Sorry?
Ndivastole.
Vastole, muda kukuluma here kana kutaura kana kuspika?
Kutaura seizvozvi.
Itaura ibva makuluma futi.
Zvino ndinenyaya panyaya muri kutaura iyoyi.
Yes.
Iyo kuti dambudziko rinonyanya kunetsa, rinonyanya kutaura kuti chirwere zvendava nechinzwa nzvimbo dzadzo dzichinzi mahotspot. Kuita mahotspot enyaya dzimukazonyanya zvimwe zvinodhraivha zvinhu zvese kuti zvisvike paextend iyo kai. Situation yamamira anenge akaita zvino. Munhu usati wanzwa kuti vanhu vari kuneseka kana kuti unenge usati wapinda mari haugoni kuzviona. Saka ndaida kuti dai vajonga pavakauya paya towards my elections makamboenda kunonzi kureserva chiya kwamakandoona chii chiri kuitika. Kana some of these places dziri kutaura maindoona kuti kuvanhu vanenge vachineseka kuti iko zvino kuno umwe munhu asitorina kana chokudya. Saka zvinozodhraivha kuti munhu aite zvinhu izvozvo.
Asi ndofunga kana mambo terera vagovera vachitsanangura kuti sedunhu ravataura masports avataura kuti ma hotspots vapa tsananguro kuti sedunhu remazowe rine zvikonzero zviri kudriva kuti dambudziko reHIV ringe richikwira. Vataura nyaya yekuti kuri kukorokozwa, saka kunowanikwawo mari zviri nyore zvinoita kuti nezvikonzero zvamuri kutaurawo imi zvenzara, vamwe vanenge vasina mari vazopindawo mukunge vachiita ushamwari nevanenge vaine mari vupedzisira vaita zvepabonde zvisina kuchengetedzwa.
Paita huchikapo vanomhanyira huchi huhwo, mari iyoyo handi ndiendera kuti irarame.
Saka
paita huchi ndo patinounganira, paita huchi ndo patinomhanyira.
Ndiri kutotsanangura kuti no kuti zvamuri kutaura zvatombotsanangura, ndiri kutokutsigirai kuti vatsanangura vagoero on that one kuti no, dambudziko iroro ndo rimwe rezvinhu zvinodriva kuti HIV iwande mumatunhu makumi maviri avataura vati mahotspots. Taura henyu.
Zveshuwa, ndo zvinokonzera, aenda kungonditaure kuti ndita ndo zvinhu zvinokonzera kudaro. Pane chimwe chaigona kuita, taiwana rubatsiro rungabatsira kuti vanhu vaone zvinhu zvinoavhoida kuti vanhu vazoita zvinhu izvozvo. Ndona zvinhu zvingaita zviri nani.
Thank you so much, Vastole. Vari kufona vari kupa Vastole.
Tonzwa kuti izvo chaku percentage yacho yakutoramba ichikwira, saka tatokanganwa nezvazvo izvizvo.
Yeah, because
zvinozvobva zvatanga futi kukwira nokuda kunetseka kwevanhu.
Kuvarairwa ikoko ndo kunoita kuti makonzo kana inda zviwande mumba nokuti takanganwa nezvazvo.
Zveshuwa, mundifonere mangwana pa live talk.
Ndizvozvo. Tinokubatai.
Chengetai nhamba dzangu muzondifonera mangwana, ndine fara yanoda kutaura pano mangwana.
Muri kupi dunhu ramuri?
Ndiri kumasvingo.
Masvingo, imi muri kuonawo basa riri kubatwa National AIDS Council here nemamwe masangano panyaya yatiri kukurukurawo yekurwisana neHIV AIDS?
Ya, zvinooneka.
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 Aiwa, tinotenda zvikuru Vastole, morara zvakanaka.
Zvakanaka.
He gives Mr. Stole.
Masvingo Netara.
Yes, Masvingo Netara. He's supporting what Mr. Govere said about those hotspots. He's saying because most rural areas, people are like poor, they are facing hardships.
Mm-hmm.
So if somebody comes like a Korokoza with money, he's bound to entice whoever he wants, and that's how HIV is spreading. So he says the hardships people are facing mostly in rural areas are one of the drivers of this prevalence.
Yeah.
I think you can bring in Mr. Nkomo.
Yeah, Baba Nkomo, nxa sikhangela ke ukumemetheka kwegciwane lengculaza, kudala kwako lalokhu kuthiwa abstinence, ukuthi umuntu ume ukuthi uye emacansini uze ufike iminyaka kumbe engu-18 kumbe kusiya phezulu. Kambi abstinence yena le kuyasebenza kumbe sokwabuya lezinye inhlelo ezithize?
Yikuthi bengisasela ama-issue lo this guy from NAC, but yena ngisawukhuluma later, but uhluphe silalo khathesi. Eqinisweni elikhona, mina bengifuna ukuthi this guy uthi ngubani,
ugobera
from NAC, kumele avume ukuthi eZimbabwe we still have a problem of HIV and AIDS lokuspreada kwayo. Abaka manage lutho. Of course, they've got some report, very appetizing reports. Aveze ukuthi they are doing something. Kasandi ukuthi kulonkulu pani something okwenziwayo. No. Akasikwani lokho. But eqinisele khona, we have a problem. I-abstinence, you are talking of abstinence, that language in Zimbabwe no longer IFA exists. What they are actually promoting, they are even encouraging abantwana at the primary school level to use condoms. That's the language. I've attended a lot of seminars being done by NGOs, even in school. If you are now active, please protect yourself. Talking to kids, I believe myself, angazi ukuthi abantu ba use ama condom to protect themselves, but we should be preaching the abstinence way, because that's the only way engasincedisa. Let's abstain and wait until you are mature and usukwazi ukuthi I'm getting into marriage, and that's where lapho engizaqalisa khona whatever activities engiqalisayo. But in Zimbabwe kathesi, that language abstinence no longer exists.
One second, Baba Nkomo. Baba Nkomo, one second. I think lapha that's a very critical point. Let me go to Mr. Govere. Mr. Govere, in English, can you respond to what Mr. Nkomo is saying? Because he's actually alleging that you guys in the National AIDS Council have actually abandoned the abstinence kind of campaign, and now you're even encouraging kids in schools to use condoms. So he's got an issue with that. Can you respond, Mr. Kovere?
Okay, thank you.
Yes.
What we've done is National AIDS Council, one of the major mandate for National AIDS Council is to coordinate the HIV and AIDS response in Zimbabwe.
Mm-hmm.
So there is a mixed or misconception about the condom use in schools. What we do in schools, we are very happy that the government has supported us to introduce a curriculum in the mm-hmm. schools so that from preschool we start to teach about HIV and AIDS. And we take them through stages. There are certain stages in the school, in and out of school, where we don't talk about condoms, where we talk about what is HIV, how is it transmitted, taking the kids from one stage to another. So the issue of condoms in schools is a misconception, which is not there. What they are taught in schools is an HIV and AIDS curriculum, which meets the needs of a person at every stage of life. We know that with the children who are being born HIV positive, they get it from their parents. So when they get into school, we then teach them about HIV and AIDS relating to their needs and their stage in life. There is nothing about every student in school being taught about condom use. We still have, we call it the ABC strategy. We still have abstinence. And if a person fails to abstain, we then say be faithful. If a person fails to be faithful, then we say condom use, depending on the age and stage of that person in life.
Mm.
Then, we have, answering to other problems, in short, we have, there's been a question about people who are out of country, they come in bad state and so on. As a region and globally, we follow what we call World Health Organization guidelines. We have the same treatment regimens in all those countries. But what we have discovered is that other countries, they demand a person, an immigrant, to show their passport, to show what. So these people, some of them, they then shun these public health institutions because they don't have proper documents. So we are working with other countries. It's now not a requirement for person when he's requesting health services for the health service providers to demand the immigration status of that person. So they end up going to private doctors, to private or to street vendors and so on to seek for treatment. And these people, when they go out of the country, we encourage them to take treatment. They should explain that they are going out of the country for 3-4 months or so, so that they are given the stocks or the drugs which last for the period they are out of the country. But some of them, they are not open to talk about their immigration status where they are. That's where we find problems, where they change the regimens, where they want, and they come back in a bad state. And we are also very happy as National AIDS Council that we have formed what we call community monitoring groups.
Mm.
These community monitoring groups are groups formed by people living with HIV who are accessing treatment so that they move around and see what we are seeing as a National AIDS Council or as government. Is it true? Is it what's on the ground? Are people accessing treatment? Are people accessing all the services which we are saying? So these community monitoring exercises are carried out quarterly in all the provinces. These are independent people, so they come forward, they tell us their challenges, and we try, and they present it to the Minister of Health and to NAC so that we solve those challenges. Mm-hmm. And the other thing, which is Zimbabwe, we should actually be celebrating that Zimbabwe is one of the countries which is considered to have successfully implemented HIV and AIDS programs. And many countries are coming to Zimbabwe to learn about what we've done. In Parliament, we have two committees who specifically look into HIV. Mm-hmm. We have the thematic committee on HIV and AIDS, who are the senators. And in these thematic committees, we both have, it's our political, we both have equal number of MDC MPs, equal number of ZANPF MPs. And when we are talking about HIV, we are very happy. They don't take their political lines. and they've been assisting, they've been carrying out their oversight role. Mm-hmm. And at Law House, we have a portfolio committee on health and child care. And these committees, if you see, they are chaired by MDC, but they don't form political lines when they are coming, when we are working with them. They are the state members, and they come, both MDC and ZANU-PF. They don't take political lines when they are looking into this. So we have, as I can assure Zimbabweans, that we have many oversight bodies who look into National Aid Council and see to it that it's implementing its mandate.
That
apart
is,
from
yes.
the audit,
but I knew
audit, we have also parliamentarians, we have also NGOs who also look into that.
Thank
so
you.
I think I've partly answered into that question.
Thank Just you. Hold on, Tingo Toram Terer to Zoka Kwamuri, Eva Govere Nawankomo, Tina wa Donald Mamboma, pa South Africa, Magadiwa Mamboma. Aiwa tiri wapenyu mamboti batei taitira kuti muwane mukana wekuteerera zviri kutaurwa tisati kuti mutaure chimboti paiwo zvamuinazvo
ina ndiwo uri moyo yange ndikabata kubva chirongwa chitanga kusvika chipere tandoda kuti vanhu ndechekuti mukoma ide hurumende yeduka yaigona kuti ma NGO ashande asina kushungwa mavoko nokuti ma NGO tikatika kuti ndo atinongora anongobatsira mukatika kuti office ya president yajaye pepa yanjini ndo yagara chingobatsira nyange vakati pane masanctions pane chii but tinongona kuti America yagara chingobatsira Zimbabwe vakare uye tinoona ma NGO akawanda Oxfam Care Plan ndo anonyanya kubatsira saka iyo government pachayo ka inogona zvayo kutara kumashure yopara vanhu vanoda kubatsira mukana vasina vasingashandi vachiteveregwa namati ai o kana kuti pazvirongwa zvavanenge vachiita vangoshanda vakasununguka ndiona sekuti iroro noti iyo government pachayo tikatitaura nezvenyaya iyi tohwachiti hatina mari asi iwo havo mota dzinodhura vanotenga saka kana tasika pane zvinhu zvinobatsira ruzhinji ndo panotaurwa kuti masanctions anita obstacle but kana zvichingova zvinhu zvavo ivo nelakishari dzavo ha mota vanotengerana pachavo hadzinodhura saka ngaisati chatarisiri kuhurumende det hurumende yacho yakwanisa kuti create environment inenge yakanaka yekuti mango andaobatsira zvinyi vanhuka abatsire mune tikatarisa ucharangarira gore riyavo vamaluleke pavaiva vagavhena kumasvingo pavakatomboramba mango kuti aoparete mumasvingo saka hurumende zvayo yangokwanisa kuti vane chido chokubatsira tinoziva kuti kune vanhu vakawanda chaizvo vangabatsira denda rehiv kuti ridzikire uye tokumbira kuti patiwe maoutreach kumamisha nokuti kumamisha kwagara kune challenge yekuti zvimwe nzvimbo hazvitosvikiki hakuna mugwagwa inosvikako nzara angosarira kumashure like nzvimbo dzakati pana dhinga saka muchanga kuti kweiyo kuva nemumwe munhu anenge asingatombozivi kuti zvakamira sei pahiv kana kuti chii chinga zvaita maoutreach akawanda chaizvo mosvika kumaruzevha kune vanhu vanenge pana mupini wasoto vaona nhu aya vakasarira sarira vanenge vasingai kuziva vasingakwanisi kuva neaccess kuinformation kana kumapepa vasingakwanisi kana radio chaivo vanenge vasina saka dei hurumende yaita zvinhu zvirongwa zvakadaro ichifamba ichipinda muvanhu kana kuti mango atiri kuti vanhu zvavo apinde muvanhu iye hurumende ichivapa mukana unonge wakasununguka vasingazoshandi vachititotanga tavheta mango anobatsira vanasekuti zvingabatsira mugoma jonga
thank you so much vamamboma tinodaira kuti National AIDS Council vari kunzwawo izvozvo pamwe chete nevesangano reZimbabwe Adventist AIDS Ministry varipo pano pachirongwa tina vagovere navankomo todaira kuti vanzwawo kurudziro yenyu that's Donald Mamboma one of our regular callers and listeners he is saying that government must allow NGOs to work freely in Zimbabwe that will help in the fight against the HIV AIDS prevalence and also he's talking of outreach programs in rural areas. He says this will enable people in rural areas, mostly those in remote areas, to know about their statuses and also to know about the HIV AIDS epidemic. So you can get in.
Baba Nkomo, sihambe ku team yalo nyaka. Team yalo nyaka kati siti know your status. So kuzima kanganani ukuthi umuntu abe kwazi ukuthi ume njalo emzimbeni.
Okay, maybe before ngaka comment lapho,
yeah.
I just want to come kuna Mr. Govera. And if he says zvaibvuma, because I know myself, I suspect myself kuti ma auditors vanotsvaga vanovabhadhara mari. And the end of the day, auditor abhadharwa mari, he cannot say anything. Why can't ivo varege kutsvaga those auditors? but it's public. Can you bring auditors? Pamunozoona kuti we are transparent. The individual is not. Fine, you've got cars, zvamunopiwa nemapartners. But you've got cars that zvamunotenga using the aid level. And I'm saying, because I'm an activist, I've been actually pushed away, which, no, you talk too much.
Mm-hmm.
But I'm challenging that. And again, he's saying, which my public hospital. Like, you are talking of a public hospital who reserve. Bamwano ifambira 100 kilometers. And you are saying, who sponsors that person? Anofamba chinotorera vanhu my tablet. End of the day, kanamari isipo, which means these people havanozokwanisa. Are you as NAC doing something to make sure kuti vanhu, even those team vanhu vasarudzwa vacho, vanosapotwa nemari so that vakwanise kunotorera vanhu, as you are saying? But inini, I'm just seeing you, uchitaura, as somebody at head office receiving just reports, not knowing exactly what is happening on the ground. People are struggling. People are suffering, especially when it comes to eating. And then coming to the thing, know your status. Like what I've said, I'm a man, and I know I've seen men, I've worked with men. I know a lot of us, varume, it's a good encouragement. But most, I will encourage, because a lot of men, long-term status, they are HIV or negative. I'm encouraging that before going to diabetes, diabetic people, they don't have any problem. They don't have any problem with other things. That's why we've got other clinics where people are treated syphilis and what other diseases. But the problem is knowing your status, being positive or negative. We are encouraging men. And as men, tinofana kuto encourage other our friends, even never another, so that tikwani se protect her. Because most women don't be vulnerable. Because if isusu warume tisingakwani se kuno testo, which means wakazi, because mostly wakazi ndo wanto manya kuno notarisa. And I've discovered with the program go Kulmani station, whereby, some women were saying we are positive, but we are afraid to tell our men. I'm saying more should be done, especially when addressing the issue of knowing you said it's special to men. But I still have got a lot of questions with NAC. NAC, they look for their own auditors, and those auditors, they speak their own language. Why don't you, even bringing, myself, I still believe NAC, they abuse a lot of money. Why don't we have auditors even outside the country so that they can say this thing, we have actually investigated.
Uh-huh. Yeah. What is the chance of Pendulege, Ubabu Kovera? Mr. Kovera, I think you are hearing the accusations. This is a serious accusation that you are actually driving posh cars. And secondly, you hire some auditors that you pay in order to, you know, seal whatever you're doing behind the scenes. Can you react? We are only remaining with 2 minutes, but do it under 1 minute.
To that, the first thing is that National Aid Council receives aid levy. We receive funds from other donors. These other donors are international donors like Global Fund. Global Fund, they send their own auditors from outside the country. They select them using their own criteria. Then they come into the country and they audit what Global Fund resources were used to. So there is no, I think you can see, there is no buying of auditors. Then the other thing, if you see someone, a resource person, we have resources, continuing to pour resources into the national response, continuing to pour resources into HIV and AIDS, like a Global Fund, it simply answers that they have confidence that their resources are being used to what they are intended to be used. And these resources are not poured at once. They are poured in batches.
Thank you, Mr. Kovere. Mr. Kovere, sorry, we are out of time now. Sorry, gentlemen, we are out of time and we have to leave it there. We thank our guests this evening, Mr. Trust Kovere of the National AIDS Council and Mr. Tumisani Nkomo, President of the Zimbabwe Adventist AIDS Ministry, Zimbabwe. Signing off is Kip Stube in Washington, D.C., saying, watch more shows coming.
Thanks also to our listeners and viewers. Join us again tomorrow on Studio 7. This is Jonga Kandemiri, Njitimurari Rakanaka, Rambai Muinesu, Zirongwa Studio 7, Dejenyu.